Air Force of Zimbabwe ne Namibia Air Force zabatana nasi vachita exercise yanga ichinzi exercise Savannah Thunderbolt 1. Exercise yanga yakanyanyonanga kuti mauto Air Force of Zimbabwe muchadenga nemauto Namibia Air Force va coordinate pavanoita ma operations muhondo. Saka ndege dzashandiswa ndedze mhando ye K8 dzanga dzichidropa dzichidonedza mabhomba kukutanga range. Exercise iyi yabatsira pakuti ichaita kuti mafuture operations kana kuti maoperations achatevera kana kuri kuti Air Force of Zimbabwe kana kuti SADC mauto aya anenge achishanda pamwe chete pasina zvinokanganisa.
Sei iyo exercise yakadai yakakosha?
Exercise yakakosha pakuti semauto emusadak emuchadenga pakaitika zvinokanganisa muregion kana mune nyika dzedu, mauto ese Air Force of Zimbabwe ne Namibia Air Force nedzimwe nyika dziri musadak dzokwanisa kuoperata pamwe chete pasina zvinokanganisa. Ndozvazvakananga exercise iyi.
Hazvine hazvo nemapishapisha ari kuLesotho?
No, exercise yakarongwa kuLesotho zvisati zvaitika.